Robert Mugabe Jr. aunzwa kumatare nhasi zuva roro anongonya, asi nyaya yake haina kuzopinda mudare mushure mekunge vachuchisi vati idzokere kukamba yemapurisa ekuAvondale kuti inyatsoongororwa isati yaunzwa kudare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti Robert Mugabe Jr. ari kupomerwa mhosva yekupwanya midziyo inokosha zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuAmerica pane imwe imba iri musha weStrathaven muno muHarare, asi vanyati havana kunyatsotaura kuti chii chaizvo chakaitika zvakakonzera kuti midziyo iyi iputswe. Assistant Commissioner Nyati vati shamwari yaRobert Mugabe Jr. ngatazosindiso ndiye akamhangara nyaya iyi. Gweta rake vaAshu Mugia vati vakabatikana kuti vataure nezvenyaya iyi. Bepanhau reHerald ramboburitsa nyaya iyi padande mutande raro mangwanani, asi razobvisa nyaya iyi. Vane ruzivo nezvaitika kuHerald vati vasori vafonera mupepeto webepanhau iri vachiti nyaya iyi bviswe padande mutande rebepanhau iri, zvichinzi hazvaizopa chimiro chakanaka kuhurumende apo nyika yakatarisira kuita mhemberero dzeRobert Mugabe Youth Day, rinova zuva rinopembererwa musi wakazvarwa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakashaya muna 2018. Hatina kukwanisa kutaura nevapepeto vebepanhau iri pamwe nemukuru wevasori vaIsaac Moyo kutinzwewo divi ravo panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudayira nhare dzavo. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare, magweta emumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scaler nhasi asvitsa chikumbiro chekuti nyaya yavari kupomerwa pamwe chete nemumiriri wechitungiza North muparamende vaGodfrey Stole yekunzi vakapesvedzera veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga kunyatsime gore rapera imbomira kutongwa. Rimwe remagweta avaScaler vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti vari kuda kuti rimwe remagweta vaHarrison Nkomo vapinde panyaya iyi vachibatsirana navo kumirira vaScaler. VaBhamu vati vari kuda kusvitsa chikumbiro kudare repamusoro chekupikisa mutongo wakaturwa nemutongi ari kunzwa nyaya iyi kuti aenderere mberi nekuitonga. Asi muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vati kupfudzira nyaya iyi mberi kunoita kuti nyaya iyi inonoke kutongwa. Mutongi wedare Muzvare Tafadzwa Miti vati chikumbiro chasvitswa kudare navaScaler hachina kuti tsvikiti, uye kunonoka kutongwa kwenyaya iyi kwave kutokanganisawo vaStole avo vari kuramba vachingouya kudare pasina chiri kufamba. Zvichakadai, gweta ravaStole vaOliver Marwa vakumbira kuti kutongwa kwavaStole kupatsanurwe nekwavaScaler.
VaScaler vari kushandisa mirau kuti kodzero dzavo semusungwa dzinzwisisike nematare uye dziitwe yatinoti given effect to. And tiri kuti izvozvo zviri kutora nguva, vari kuzviita vachitedzera mirau yenyika, but zviri kutorera vaStole nguva because vaStole havasiri part of that process. VaStole vanewo zvavo zvekuti ivo vari kuda kungotongwa nyaya nemaitikiro akaita mhosva.
VaMarwa vati vanoda kuti vaScaler vagozopa humbowo pakutongwa kwavaStole kana kutongwa kwevaviri ava kukapatsanurwa.
Uyezve pamutemo vaStole havagoni kuzodedza vaScaler kuti vazoita chapupu munyaya yavo kana vari vachitungwa vari pamwe chete, but vakapatsanurwa vaStole vanogona kuzodedza vaScaler kuti uyai muzondiitawo chapupu kunyaya yangu.
Mutongi wedare ati nyaya iyi igodzoka kudare musi wakukadzi 28 paakatarisira kutura mutongo wake. VaScaler navaStole vakasungwa gore rapera vachinzi vakapesvedzera mhirizhonga kunyatsime zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change Muzvare Blessing Ali neinofungidzirwa kuti nhengo yeZANU PF vaPius Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare redzimhosva. Mhuri yaMuzvare Ali inoti haisi kuzoviga mutumbi wemufi kudza mara vaScaler vaburitswa muusungwa kunyange hazvo vanofungidzirwa kuti vasori vachinzi vakamboedza kuviga mutumbi waMuzvare Ali kumarinda ekumabvuku gore rapera zvisina kuwirirana nehama dzemufi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.